mudzi wematambudziko edu uri muhurumende isina chido chekugadzirisa zviri kunetsa vanhu veZimbabwe. Hurumende inoda kufadza vanhu nekuita tunhu tunopa mubayiro pakare pakare, vasingazive kuti chinonaka chinodhura. Kana tichida kugadzirisa zvakaisatapa munyika yedu, zvinofanirwa kuva zvinhu zvinombotirwadza. Mirau yakatarwa nehurumende, gara rekugadzirisa upfumi hwenyika rakatarwa. Kune mazita akasiyana siyana emagwaro akaburitswa nehurumende ane chisungo chimwe chete chekuti batai upfumi hwenyika munzira inopa chivimbo kune avo vanoda kudyara mari dzavo muupfumi ihwohwo. Vanga vezvizvarwa zveZimbabwe, ndinoziva kuti variko vakawanda vari kuda kudyara mari dzavo munyika muno. Nyange vekunze, kana vasina chivimbo chekuti vakadyara mari yavo pavanoidira mangana vanoiwana, chainobereka chinowanikwa navo, havambopa vakaidyara. Kana muchibata vanhu vane muzvina bhizinesi semhandu sevavengi, havaigoni kuita mabasa avo zvakanaka. Nyange ivo vashandi mukavapa zvokuriengedzera sevana vadiki kuti hechichiuti hechichiuti nemuri kuvapa dombo, havafari nazvo. Ndo dambudziko guru ratinaro rekuti hurumende yedu inoda kufadza vanhu mupfunhu kusina maturo. Ikatara gwara rekugadziridza nyika, haina chisungo chekuritevedza. Nhasi mwedzi unouya, gore rinouya, makore mashanu anotevera, nendaa yekuti vanoda kufadza vanhu nguva dzese.
Asi imi makambenge muriwo muhurumende umu, Dr. Makoni, chii chaizvo chinopa kuti zvisungo zvinenge zvaitwa nehurumende zvisazadzikiswe? Dambudziko riri papi chaizvo?
Dambudziko riri pairi Blessing. Chekutanga riri pamutungamiri wenyika, ndiye anokokera zvikwata zvake kuteedza gwara randiri kutaura iri rekuda kufadza vanhu pasina zviripo. Asi dambudziko riri kune vamwe vanoshandawo navo kuti vanongoti hongu ishe, hongu ishe, vasingatevedze zvinhu zvinokodzera kuitwa munyika, vachiteedzera zvokufadza mukuru wavo. Saka matambudziko ari pairi ipapo.
Tochitarisawo zvimwe zviri kuchemwa chemwa nevamwe ndezvekuti vari kuti iwo mapato anopikisa acho haana kunyatsobatana, nekudaro vamugabe vanoguma havo kavoita madiro ajojina.
Chokutanga ndinoda kubvumirana nevari kuti mapato anokwikwidza haana kusimba ichokwadi, uye kuti haana kubatana ichokwadi. Asi haingave ndiyo tsananguro yekuti vamugabe varege kuita basa ravo, nendaa yekuti vamugabe pavakaenda kuvanhu vezimbabwe vachiti ndisarudzei, havana kuti ndisarudzei kuti ndigoshandira mapato anondikwikwidza. Vakati ndisarudzei kuti ndigokushandira ini vanhu vezimbabwe. Saka pari zvino havana chavari kuita chekushandira vanhu vezimbabwe. Kuneta kwemapato anokwikwidza nekusabatana kwavo hongu ndechimwewo chimeto chiri munyika. Dai tanga tine mapato anokwikwidza kusanganisa newangu womusangano wandinotungamira ini, dai tanga takasimba, tingadai tichipa vanhu vezimbabwe tarisiro yezvimwe zvakasiyana nezvinouya nezanupf. Asi hatingave ndicho chikonzero chekuti zanupf ipunyuke muchisungo chayakatambira kubva kuvanhu chekuti imi tichakushandirai kuti upenyu hwenyu hunake.
Mukupeta nyaya yedu, Dr. Makoni, tiri kunzwawo zvakare mazuva ano pane nyaya irikungotaurwa taurwa iye Grand Coalition. Murimo here uye munotiwo kudii nenyaya yekubatanidza mapato anopikisa?
Ipfungwa yandinotsigira chaizvo. Handingadi kuita sekunoti ndini muridzi wayo, asi ndinorangarira kuti muna January 2012 ndakapawo zano rekuti ngatibatanei vatungamiri veZimbabwe, kwete vari mune zvematongerwo enyika chete asi vari mumapazi eupenyu hwakasiyana siyana, vari mune zvemabhizinesi, vari mune zvechitenderi, vari makazvimirira ega. Ngatibatanei nendaa yekuti matambudziko atarisana nenyika yedu haagoni kupedzwa nemunhu umwe kana bato rimwe kana chikwata chimwe chete. Zvaakuda kuita mushandira pamwe tese.